maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro yakanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 21 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mari dzemudyandigere dzowedzerwa vashandi vachiti hadzikwane. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi voenderera mberi nekunetsana nemasangano akazvimirira oga kumusangano wekuGeneva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri. Tibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti mari yawedzerwa nehurumende kuburikidza neNational Social Security Authority kana kuti NASA haikwane pachitariswa kushaya simba kwedhora remunyika uye kudhura kwemitengo yezvinhu. NASA yaudza bepanhau reSunday Mail kuti yawedzera kutanga mwedzi uno ndezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% mari iri kutambirwa nevari pamudyandigere. Mari dzawedzerwa dziri pasi pepension and other benefits uye accident prevention workers compensation scheme. Mari iri pasi pepogb yawedzerwa kusvika pamadhora zviuru makumi maviri nemana emunyika kana kuti 24,000 kubva pamadhora zviuru gumi nematanhatu kana kuti 16,000. Mari yevakakuwara kana kuti APWCS yawedzerwa nezvikamu makumi matatu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 39% kubva pazviuru makumi maviri nemazana matanhatu kana kuti 21,600 kusvika pazviuru makumi matatu kana kuti 30,000 yemunyika. Asi mutungamiri weZCTU Maita Ruvinga vanoti vari pamudyandigere vanofanira kutambiriswa mari inosvika madhora mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti $50 pamwedzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Maita Ruvinga.
Ndidzo nhau dzatagara tichitaura kuti mushandi achinge ari pabasa paanobva pabasa achienda kumudyandigere mararamiro aiita ari pabasa haafanire kusiyana neaachaita aenda pakuzorora. Zvichienderana izvo nemataurirwo atiri kutaura kuti isu kuti mushandi anzi ari kushanda, mushandi kuti anzi ari pamudyandigere anofanira kutambira mari ine huramu huremu husingaite kuti hunzi mangwana hwachinja value. Ndosaka tiri kuti 250 ikapiwa kumushandi ari pamudyandigere zvinhu zvinoita kuti abatsirike. Semusangano weZCTU tisu vakatanga kuchedzera nhau yekuti pange pane masocial security nets anova ndiwo anobatsira mushandi ari pamudyandigere kuti ararame upenyu abva pabasa. Zvinova izvo zvinofanira kuramba zvichikurudzirwa.
Mutungamiri wesangano reZCTU Amai Florence Taruvinga vari parunare muHarare. Tabatawo vamwe vari pamudyandigere uye vakambovawo musangano reZCTU vaGilbert Shoko.
Chokwadi kandechekuti icho mukatarisa mafigures acho hazvisi kufambirana nezviri mumaketi. Pensioner anodawo kurarama ende achirara mano da kutenga zvinhu zviri basic.
Ndee zvipi zvashoko?
Anotenga upfu mazuvano vakakwira is about 4,400. Anotenga usavi kana kuti murivo wokuseva nawo. Nyama yacho yakudhura. Mamwe mashops mamwe mabucha the cheapest yakuita $3.49. Kana mukatarisa mukazomultiply $3 iye 49 neexchange rate yedu, munoona kuti hazvisi kufambirana nemusi wekuti kana mukaenda kubucha muchida kunotenga mune RTGS iyoyo yataurwa iyo, munoona kuti $3 iyoyo kana kuti $4 kuti munoitenga mustreet munoitenga 720, zvinoreva kuti inenge iri kuma 3000 something a dollar. Saka inenge iri kuma 3000 kuti muwane ningiriki muwane $3 iyoyo already. Munozviona upfu unenge uchiita kuma $5 10 kg, right? Saka $5 iyoyo inenge yakutoita inenge iri kuma 4000, zvekutaura kwandaita 4400 already, munenge makutova ne 8000, pasara 8000 muenda munotenga shuga
iri kuitawo mari
iri kuma 3000 iwo, right? Munotenga vana munyu vanaani. Kana takura kudai izvi tinoda medical nemusi wekuti hatikwanisi kuti tiwane mari yacho every month. Vana vedu vatinogara navo zvataimboita zviya zvekudhara kutiko tinochengetiwa navana, vana vacho havasi kusenza. Saka in short ndingangokutaurirai kutiko honai hapana zvaitwa nemhosva yekuti iyoyo yawedzera inongofanana neyakagara iripo, nemhosva yekuti zvinhu zvacho zvinoramba zvichingokwira zvichienda kumusoro. Saka hapana zvaitwa, inongova figa isingabatsiri. Ende kana mukaicalculata in US dollars iye zvino handi yedu, kana tichitaridza interbank rate iri kunzi 494 modivida pa 16,000 iyoyo kana 21,000, munoona kuti inoita mari.
Izvi zvinorevei takatarisa upenyu hwevashandi vari pamudyandigere?
Mapengineers ndivo vanhu vanoshupika muno munyika zvisingamboiti. Mukaenda kunamana kumpost office kuNBS iyo bengi yenasa iyoyo ndio kwatinenge takazara ikoko. Vamwe vedu kana kubhengi kwachatiaende tongosenze swipe because tozva kuti iko kuti uende kubhengi unenge uchida transport. Paunodzoka ikoko kuti unondomira po for 3 hours, pensheni akamira for 3 hours, vamwe takunzwa makumbo hatichakwanisi. Saka look, kungonyorawo kuti tingagoita sei, hapana zviripa. Ngati kana kutaura pamusoro payo, vamwe tino understand economics nokuziva kuti economy yakamira sei, hatimbotauri pamusoro payo kuti paitwa anything.
Munyori mukuru musangano reAssociation of National Social Security Retirees Trust vaGilbert Shoko vachitaura vari parunare kuBulawayo. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vakasununguka kufamba navo mamwe makambani ezvimwe zvizvarwa zvekuChina zviri kupomerwa mhosva dzekumbunyikidza vashandi munyika kuti vazvionere pamuno sefodya. Nyaya yekudyidzana kweZimbabwe neChina iri kutsviriridza kumusangano mukuru wakanangana nenyaya dzekurwisa rusarura kana kuti 107th session of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination uri kuitirwa kuGeneva, Switzerland. Mubepa rakanyorwa neCrisis in Zimbabwe Coalition kumusangano uyu, sangano iri rakapomera zvimwe zvizvarwa zvekuChina mhosva yekumbunyikidza vashandi muZimbabwe richiti hurumende haina zvairi kuita kuvachengetedza. Asi vaziyambi vanoti mitemo yemunyika inobata munhu wese zvisinei nerudzi. Hatina ukwanisa kubata vaziyambi kuti tinzwe diviravo pane zviri kutaurwa ne Crisis in Zimbabwe Coalition sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Vaziyambi vanga vachitiwo havo mapepa vatura kuGeneva nyaya yezvirango iri kukonzera kuti vatadze kuzadzikisa zvimwe zviga zvekupedza rusarura munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Hurumende Zimbabwe ine dambudziko yekuti kana vagari vemunyika vachinyunyuta nokuchema vachiti vane matambudziko avanosangana navo, iyo inoti hapana dambudziko ravanoona. Nokuti vazhinji vari muhurumende vakagara zvakanaka vachidya huchine mukaka wenyika, uyezve ndo vane simba rezviri kuchemwa nokunyunyutwa neruzhinji. Saka tichitarisa nyaya iyi munoona kuti hurumende paripoti yayo yakanyora iri kutaura kuti yakaisa zvimatanho akasiyana siyana, zvikuru sei mutemo, bumbiro remutemo nemimwe mitemo inobvisa rusarura ganda nekusarurwa kwavanhu mumabasa kana mukuwana mikana. Asi izvi zviri pamutemo bedzi.
Ko sei muchidaro vaMutasa?
Mukuitwa kwezvinhu in practice munoona kuti hapana chinhu chakagadziriswa. Takatarisana nenyaya yemachina yavari kuramba, vana veZimbabwe vatambudzika, vari kumbunyikidzwa, vachibatwa unhapwa, vachisarurwa nemachinese munyika ino. Vamwe vanogara vanoshanda mudzimba vari kubatwa zvisina kunaka, vamwe vari kutaura kuti vari kubatwa uyanga mavanogara vachigadzikwa munzvimbo dzisingaiti.
Mune umbowo hwacho here vaMutasa?
Isu takatotenderera mumafactory mazhinji, vanhu vari kurohwa munyika ino yakasununguka. Kuchine vashandi vari kurohwa nemachina, vamwe vachikidnapwa vachimboiswa mune dzimwe nzvimbo, vachipomerwa mhaka dzakasiyana siyana vasingaendeswe kumapurisa asi vachitochwa. Vamwewo vari kukwarira mumabasa havasi kupihwa macompensation. Kune vazhinji vasina maoko, vasina makumbo. Kune vazhinji vakafirwa nevarume, vakafirwa nevakadzi.
Asi katitaura negurukota rezvevashandi vamavhima vakamboti kana mhosva idzi dzikamhangarwa vanoferefeta, handizvo here zviri kuitika? Zviri kufamba sei semaonero amuri kuita?
Hurumende iri kumira namachina yoregera kumira navanhu vayo vagari vemunyika. Izvi zvinhu zvinosiririsa uye zviri kutikanganisa kwazvo. Tinovaudza vaZimbabwe kuti kana vachida ngatifambe mumacommunities, ngatifambe mumafactories, tibvunze vagari vemunyika kuti zvavano kutaura kuGeneva nezviri kuitika paground ndevapi vane chokwadi ivo sehurumende nesu weCrisis in Zimbabwe Coalition.
Sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Daira Dagin, mwanasikana wechimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vaAlexander Dugin, akaurayiwa pedyo neMoscow nebambo rainge rakateiwa mumotokari nezuro. Vamwe vanoti bambo iri rainge richida kuuraya baba vake, vanonzi ndivo njere dzavaPutin nekuda kwekuwirirana kwavo kwakanyanya. Russia inoti yatanga kuongorora kuti ndiani akateya bambo iri. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mapurisa emuSomalia anoti akwanisa kuuraya vanhu vainge vapamba hotera yeHyatt muMogadishu, akauraya vanhu makumi maviri. Vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab nevanodyidzana zvakanyanya nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda vanonzi ndiwo vakauraya vanhu ava, vanosanganisira Mauto nevamwe vanhuwo zvavo. VeAl-Shabaab vanoti vakauraya vanhu makumi matanhatu nevatatu. Vanhu zana nevanomwe vanonzi vakanunurwa mukurwiswa kwakatora maawa makumi matatu. America yashora zvikuru kwayati kuurayiwa kwevanhuwo zvavo, ikati yakazvipira kutsigira hurumende yeSomalia neAfrican Union kurwisa vanopfurikidza mwero ava. I Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nava McDonald Munyoro vesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo, avo vakaendesa tsamba kudare reparamende vachiti havasi kufara nechirongwa cheNational Youth Service chave kudzorwa nehurumende. Dare reparamende riri kuzeya nyaya iyi nemusi wechitatu.
Right, so vechidiki tine zvinhu zvataka svitsa kuparamende zvatiri kukumbira maringe nechirongwa cheNational Youth Service. Chekutanga sevechidiki tiri kuti tadini tambomira kudzora chirongwa ichi. Tambotanga tazeya, tadzifambira nyaya dzacho navechidiki vaisiyawo mafungiro avo kuti chirongwa chakadai vangachida here, uye kana vachichida chingadzoke nemutoo upi. Nekuti chatakanzwa kubva kucabinet ihurukuro yakaitika pakati peministri yevechidiki neministri yevedefense, vakati chirongwa ngachidzoke. Havana pavakataura kuti vechidiki vakambonzwa mafungiro avo, vechidiki vakati chirongwa ngachidzoke. Tiri ipapo zvakare tikatarisa nhoroondo yeNational Youth Service, chirongwa chakabatwa chikaitwa nenzira yanga isina kunaka, yakakuwadza nzvimbo dzakawanda neupenyu hwevanhu vakasiyana munyika yeZimbabwe. Chirongwa chekuti chakashandiswa nevaitungamira panguva iyoyo nenzira yanga isina kunaka.
Saka poitwa sei?
Saka nekuda kweizvozvo tiri kuti chirongwa chakadai kana chichiuya panofanira kutangiwa paitwa hurukuro yekunzwisisa kwachakabva uye kwatioda kuti chirongwa chatatarisana nacho chinge chichienda. Zvakare tikatarisa chirongwa cheNational Youth Service, chirongwa chinoda mari zhinji. Zvakatikosherawo panguva ino kuti tibvunze mubvunzo zvakare kuti mari idzi dzinenge dzichibvepi. Semenzaniso tikati zvinenge zvichibva kuparamende, zvinobva zvakosha kuti hurumende inge ichiisa mutemo weNational Youth Service Act. Pari zvino hapana mutemo wati wavaipo. Mukufamba kwatiri kuita nemukubata kwatiri kuita neparamendi, taakunzwisa kuti pane urongwa huripo kuti mutemo ugadzirwe, but pari zvino hausati vavepo. Zvakare tiri kuti ngatibudewo pachena kuti chirongwa ichi chichinge chichiitwa mari dzachona dzichabvepi, programu yachona ichange yakamira sei, vechidiki vanenge vachirikrutwa sei, mwedzi mingani vanenge vachitrenerwepi, karikulamu yachona, zvose ngazvive pachena. Nekuti mune National Service yakaitwa makore apfuura, vechidiki vakazenge vakudzidziswa zvisinei nezvaitarisirwa maringe neNational Youth Service. Zvakare kunyanya vechisikana vakange vombunyikidzwa munzvimbo dzekuti vaifanira kunge vachidzidziswa zveNational Youth Service.
Zvii zvimwe zviri mugwaro ramakatumira kudare reparamende?
Takaisawo chikumbiro chekuti nyaya dzemitemo nemapolicy frameworks dzitange dzaiswa panzvimbo uye dzigadzirwe nenzira yekuti dzinenge dziri maringe nebumburo remutemo reZimbabwe. Nekuti chirongwa ichi chiri kunzi chiite kuti vechidiki vade nyika yavo, nyika yeZimbabwe inotsanangurwa mubumbiro remutemo. Tikaenda nyango kusection 20 yeConstitution, inoti zvose zvirongwa zvinoitirwa vechidiki ngazviitwe nenzira yekuti ndezvemunhu wose, hazvina bato razvinobata, uye zvinosimudzira muono wenyika uri mubumbiro remutemo. Chekupedzisirwa zvakare chatakakumbira mune gwara reparamende, kuti iyo paramende ishandise masimba ayo kuti ibude iende munyika yeZimbabwe. Imbobvunzawo vagari vemunyika yeZimbabwe kuti chirongwa ichi vanochida here, vangachide here, uye kana chidzokwa chinofambiswa sei. Ndo zvatakaisa pamberi peparamende.
Chinangwa chenyu ndecheyapa?
zviri kuzama kupowo maonera atinawo sevechidiki kuti chirongwa ichi kana chichiuya chiuye nenzira yakanaka. Nekuti mamwe matanho ese akatorwa akaitwa zvakanaka zvikave pachena, chikazonzi chauya mangwana, tose tinowana pekuchibatira nekuchinzwisisira sevechidiki. Chikumbiro chikuru chatinacho ndechekuti chirongwa chakaita seichi vechidiki vange vachitungamira vari pamberi vachipa pfungwa dzavo, vachibata nekuti ndivo vanozova vanhu vanomhanya nechirongwa ichi pachine zenge chaparurwa. Zvatakaramba uye zvatiri kuramba kudzora National Youth Service inokuwadza vana veZimbabwe, inoshandiswa nenzira yakaipa, inoshoresa vechidiki vemuZimbabwe. Tinoda National Youth Service inouya maringe neSection 20 yeConstitution inotaura nezvevechidiki munyika yeZimbabwe.
VaMcDonald Munyoro vanotungamira sangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo vari parunare muHarare. Tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu.
Vatereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini wenyu wemazuva ose Tanonoka Wande ndichiti nhasi pane mubvunzo wakaoma unobva kune umwe mutereri. Ngatinzwei mubvunzo uyu.
Ndaita dambudziko rekutadza kunzwisisa vhesi inowanikwa pana 1 vakorinde 15 verse 29 iyo inoti, kana zvisina kudaro kuavo vanobhabhatidzirwa vakafa vachagoita sei kana vasingatongomutswi? Vakagobhabhatidzirweiko ivo vakafa? Mubvunzo wangu pavhesi iyi ndewekuti munhu anogona here kubhabhatidzirwa vakafa? Munhu anogona here kubhabhatidzwa panzvimbo yehama dzake dzinenge dzakafa dzisina kubhabhatidzwa? Vhesi yangu yechipiri iri pana 1 Peter 4 verse 6 iyo inoti, nokuti nokuda kwaizvozvi ivhangeri yakaparidzirwa vakafa kuti vatongwe havo panyama nomutovo wavanhu asi vararame nemutovo waMwari pamweya. Ivhangeri inoparidzirwa vakafa nenzira ipi? Ivo vasizazokwanisa havo kutendeuka vanogoparidzirweiko ivhangeri?
Kutibatsira kunzwisisa vhesi iri ndamhanyira kuna Reverend Oliver Mandisodza. Reverend Mandisodza, makadini? Manzwa mubvunzo. Ini ndombosuduruka kusvika mapedza kutitsanangurira.
Kasiwai wadiwa watereri, chikutanga tasasogora Mwari na 1 Timothy chapter 2 verse 5 Paulo notaura achiti, nokuti kunongova naMwari mumwe chete nomurevereri mumwe chetewo pakati paMwari navanhu, ndiye Kristu Jesu. Zoreva kuti hatigoni kumiririra hama dzedu nyangwe tichidzida zvakadi, kunyanya-nyanya kunyange dzakatofa hazvichatogoni. Zvinoda kuti munhu atende muna Kristu Jesu agosvika paanobhabhatidzwa. Zviva nemucherechedzo nezvazvinoreva kumunhu iyeyu anenge atora danho rekubhabhatidzwa. Zvino muzvinyorwa zvake Paul hapana patakanzwa zvichitaurwa netsika iyi yekuti vapenyu vangabhabhatidzirwa vakamirira hama dzavo dzakafa. Kureva kuti tinofanira kuziva zvinoreva kubhabhatidza. Mabasa aapostori Acts chapter 22 verse 16 inovairadza pachena kuti zvinongoreva badzi kusukwa kwezvivi nekuwa neukama naKristu uye nevamwe vose vanotenda muna Kristu Jesu. So hatitarisiri kuti tingaive neupe neukama nevanhu vakafa nekuti havachanzwi havachazivi. Chavo kwakungomiririra badzi zuva rekumuka kana rikuya kwaKristu Jesu, vamwe vachimukira kuupenyu vamwe vachimukira mukutongwa. WaRoma chapter 6 verse 4 inotaura kuti mucherechedzo wekuigwa pamwe chete naKristu iyo nyaya yekubhabhatidzwa iyi murufu, zvichireva kuti tichazomukazve muupenyu hutsva. So hama dzangu, zvingatiomera zvinga tinetsa kuti tingava nemibvunzo yakawanda, tinofanwa kuziva kuti kunyange Jesu paakange aakuenda akati kana mabhabhatidza madzidzisa wese wanenge watenda kudzidziso yenyu muvabhabhatidze, zvoreva kuti chinhu chinoitwa kuvapenyu uye nevapenyu. Tichitarisazve pane mubvunzo wabvunzwa kubva kuna First Peter chapter 4 verse 6, shoko ringaparidzwa nemuto upi kune vakafa? Hama dzangu, shona idi nitaura kuti seri kweguva hakuna munamato. Pakunyorwa kwaitwa nhau iyi naPauro, uri kuratidza kuti chinhu chakaitwa avo vakafa vakafira muna Kristu vakabhabhatidzwa wanotarisire kuti wanozomuka. Haisiri nhau yekuti tiri kupiwa zvekuita kuti tinofanwa kunobhabhatidzirwa kana kunoparidzira vanhu vakafa. Hawana chavakatonzwa. Tikatarisa zvakaita soko raMwari kuna zvakazarurwa 13:14 inobva yataura kuti kubva iko zvino wose vakafa vachifira muna Kristu vakaropafadzwa, wazorora pakubata kwavo, asi mabasa avo achavateerera. Zvoreva kuti hatinazve rimwe basa rachatarisira kuti ringaitwa nemunhu akafa kunze kwekumira chete kutongwa nekuda kwezvaakabata. Hebrews chapter 9 verse 27 inobva yataura kuti vanhu vakatemerwa kuti vafe kamwe chete kutongeswa kugouya. Zvobva zvabudisa pachena kuti hakuna chinoitika chingatarisa kuti chingaitike kana munhu achinga afa nekunga achidzosaswa kumuka pano ya Kristu. Munhu wese unomuka, zvingoreva kuti umwe unomukira kuupenyu husingaperi, umwe unomuka kunotongwa nekuenda kudziva remoto, zvizvi zvinotaurwa neshoko raMwari. Ndatenda Mwari wakuitire zvakanaka. Amen and amen.
Tinotenda zvikuru Reverend Oliver Mandisodza. Vatereri, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Munhau dzemitambo, chikwata cheDynamos chapinda makota final echibuku Super Cup chichitarisira kutora mukombe uyu kekutanga munhoroondo yacho. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Dynamos yabatana nezvimwe zvikwata zvisere zvasara kurwira mukombe uyu mushure mekutadza mikana yakawandisa, asi ndokuzorova hwahwa 1-0. Chibodzwa chemhando yepamusoro kubva kuna Trevor Mavhunga chapa dhimba rekukunda nekusimudza mhemberero musha mechikwata ichi. Mutsigiri weDynamos vaSilas Chingosho vanoti dhimba rendizvo nekukunda uku.
Inovimba nemwakomana. Viva Dynamos, pamberi nesu guys.
Dynamos haisati yambotora mukombe wechibuku Super Cup uyu kubvira makundano aya avambwa muna 2014. Asi Highlanders neTriangle edzo dzakambotora mukombe uyu dzasangana muGibbo Stadium nasimasikati bhoso ndokukunda 1-0. Zvimwe zvikwata zvaramba kusaririra makwikwi aya iBlauwe Chiefs iyo yarova ZPC Kariba 1-0 neManika Diamonds yakunda Yada 2-0. Zvikwata zvisere zvasara mumukombe uyu iBlack Rhinos, Blauwe Chiefs, Chicken Inn, Dynamos, FC Platinum, Herentals, Highlanders neManika Diamonds. Makota fainari emukombe uyu ari kutambwa svondo remusi wa17 kusvika 18 Gunyana. Totarisa makundano e2023 World Cup Netball Qualifiers. Chikwata cheZimbabwe chemaGems chiri kupinda munhandare mangwana mumutambo wacho wekutanga we2023 World Cup Qualifier pasina chimwe chavari kutarisira kunze kwekurova Botswana. Zimbabwe ndiyo imwe zvikwata zvisiri zvakaungana muSouth Africa kurwira zvinzvimbo zviviri zveAfrica zvasara kuWorld Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. mari dzemudyandigere dzowedzerwa nenasa asi masangano evashandi anoti hadzikwane. Gurukota rezvemitemo vaziyambi vonetsana nemasangano akazvimirira oga pane zvavari kutaura kuGeneva panyaya dzekodzero dzevashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti mirare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.